zuva ranhasi reunit yakodi rakakoshesesa kana vanhu vachiziva kuti takaita kuti zuva iri rive pochii. Zuva ranhasi ndo rinodzvara peace, tranquility yatinayo muno muZimbabwe. Mukakombeya nyika yedu inei nedzimwe nyika dzine mvonga mupopoto, it is because of that unit accord. Saka izuva rinokurudzirwa kuti munhu woga woga, even nemhuka dzedu, musi wanhasi chaiwo chadziyanane dzinyatsokuziva kuti zvinomboreva chii. Nokuti kana nyika isina runyararo, zvazvinoreva ndezvokuti ihondo.
Vamukandla, munotii nezuva ranhasi reunity day?
Iri zuva iri izuva rakanaka rakakosha, asi harina chirevo nechiremera nezviri kuitika iye zvino. Vanga varipo ipapapo sevatungamiriri, the likes of vana Davengwa and then others, they'd pulled out. Chii chakonzera kuti vakubva mukati mei neunity iyoyo? Takutarisa zvekare mutungamiri wenyika pazuva iri aifamba kwese kwese, kana asina kufamba magavenors aienda kunomiririra mutungamiri wenyika yedu panzvimbo dzakasarudzwa dzakasiyana-siyana, vanhu vachiungana. Asi nhasi uno hakuna, chero papi poga paenda kunounganwa. Zvarevei kurudzi rwevanhu venyika ino? Sababa vedu vachiri manzi vachitaura kuti iri zuva iri izuva rakanaka, zuva pachezvaro rinomucherechedzwa kanaka. Asi kuzvoita kwazvona kuti riite chiremera, rakuinda richishaya chimiro, kana vacheche chaivo havachatombozivi kuti zvarevei.
Vachiri manzi mashoko ari kutaurwa navamukandla.
Ndofunga tinongotaura zvimwe chete. Vataura ishu yavadhavengwa yokuti vakazobuda, ungaita sei? Ungaramba wakasungirira mombe iyo isani ichada kuti dhonze pajokwe? Saka izvozvo isi irrelevant. Zuva iri harisi romunhu wanengati wezipura, kana kuti izuva romunhu wezanhu. Izvozvo ndezvokonzeresa kuti nyika isaenderera mberi tikaramba tingoti zanhu, tikaramba tingoti zapu. But the most important thing ndeyekuti ivavo vakuru vakazvitanga vanga vaona. Ende vakuru vanenge vatanganya dzakaita sadzidzi, tinofanira kuziva kuti kazhinji kacho vanhu vane wisdom, vane udzamu hwepolitics, zvokuti vamwe ava vari pasi pasi vanenge vasingatombozivi dudziro kana kuti meaning yacho. Zvakafanana nenyaya yeminde yatiri kuona mazuva anaya. Umwe anokuziva kuti iwe wakamboona munhu mutema anorima, its because anenge asina njere, anokufungidzira kuti murungu ndiye anorima. Therefore munda haifani kupiwa vanhu vatema. Asi vanoongorora, vanoudzamu, vane wisdom yekuziva kuti chinonzi independence chii, chinonzi empowerment chii, chinonzi economy chii, kana kuti iyo economy yezimbabwe inodrivewa nei, ndo vanovaya nenjiri dzakaita saidzozvo. Saka in short and in brief, issue yeunity accord, yes of course it might be an issue yokuti vanhu ngavavungane and so forth, but kuti hurumende iite put aside that day, iwewe kana usina kuenda kubasa unofanira kuzvibvunza kuti why ndisina kuenda kubasa.
Vamukandla, ramangwana reunity akodi kana kuti rechibvumirano chekubatanai munoona rakamira sei?
Izvi zvatoenda kumawere mune ramangwana. Kutaura chokwadi chaiko, pamberi patakatarisa apo, tisatarise apa pazvigumo zvedu apa, kana kuti kutifamba tichitarisa zvidodoma, hatitarisei mberi apo pageneration iri kuuya iyi. Nokuti iye muboko kusvika anopinda ipapo asarudzwa uyaizi, history yake inotonetsa. Iri raiti pakuti munhu akanga akamirira hondo. Asi kuvanhu manje ndo kwacho kwaasipo zvachose. Zuva iro riri richabva iri reunity iri richabva richaparara, nokuti development inenge yavepo pamwaka wacho iyoyo inenge yakungoda chete one vice president wenyika.
Vachiri mhanzi, ramangwana reunity accord
zviri pano napapapa, chero unity accord ikasazovapo, my dynamics yenyika iye zvino ndeyekuti pava namaintermarriage zokuti iye zvino at the end of the day kuti utaure napamusoro pokuti hei ndiri mundeveri, hei ndiri mushona chichichi, hazvisiko. Vana vedu mageneration aripo, zvese izvizvizvi hazvisiko. Ukaona munhu anotaurwa napamusoro pokuti zapu, that's an old guard. Munhu anotaurwa napamusoro pokuti zanu old guard, zanu ndonga old guard, you know, things like that.